chaunga ndicho chiri kutarisirwa munandare iyi mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yazivisa kuti vatsigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wekumahofisi edynamos vajonathan mashingaidze vanoti varida kupa vatsigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze60 years dzinge dzichisimuka zvine mutsindo. Tinoendawo zvakare kunotambo kuna mavhenyu ana gibho ana nyamunga ana sakubva ana mandava. Tinoti zvakare isusvo vana paoba tinoti zvakare vakuritsiri vedu ngavateere timu yavo.
Mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yebabafield stadium Bulawayo semusha wayo mushure mekunge national sports stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos necaps united dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno munational sports stadium umo makepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurayiridzi mutsva Genesis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Capes United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandri anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakadare papa hapana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kudyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvakaitika kwengu yakati rebe kubvira tamu yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edabi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka kubva vamuka rini vanomuka chibhebhenenge chiye chinonzi chibhebhenenge chiye.
Donald Mudadi tanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamus na God knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatafadzwa mangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzorera kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vatedius Bhunu vanoti chikwata chavo chiri kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weleague.
Ndisise madhumbare supporters tiri kutarisira kuhwina, tiritarisira kuti tichatora 3 points ketichairowa.
Ngezi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi Maskati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo nehwange mukoleari mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Shesham 1 Cranbourne Bullets 0, FC Platinum 2 Herentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.